Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 22 kugumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro inyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvare mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuchikurubi. Bato idzva repatriotic Zimbabwe roshaya chivimbo nemashoko ava Frederick Shava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu 1555 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland East neZuro. Vanhu zana nevashanu 105 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe 295,631. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere 37,980. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu ane zvishanu zvine makumi matanhatu nevashanu 35,065. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe avo vari mujeri rechikurubhi mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kaviri nematare vanonzi havasi kunzwa zvakanaka. Muzvare Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubato revechidiki veMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCovid-19 vachinzi vainge vataura nevatori venhau panze pedare raMagistrate muHarare. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushamisika kuti sei vamwe kubato riri kutonga reZANU-PF vari kuita misangano vasiri kusungwa. Masangano akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch ari kupomera hurumende mhosva yokushandisa denda reCovid-19 kudzvinyirira vanopikisa. Asi gurukota rezvomutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarise kuti wabuda mumba maani. Munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance muzvare Maureen Kademaunga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna muzvare Mamombe. Ngatinzwei hukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tasvika kuchikurubhi tichida kuona vatungamiriri vedu vechidzimai avo vakabatwa mutirongo nemhosva dzavasina kupara vanoti ivo mutevedzeri vechidiki veseZimbabwe yose muMDC Alliance Cecilia Chimbiri, Honorable Johana Mamombe pamwe chete naSecretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai kuboka riri remadzimai Zimbabwe yose. Mai vongaitome saka tasvika ikoko tazokwanisa kuona Cecilia Chimbiri na leader vongaitome chete.
Ko semusina kukwanisa kuona Honorable Mamombe
nemhaka yekuti Honorable Johana Mamombe vanga vachinzi vari kurwara vatanga kunyunyuta nemudumbu mavo kuma 11 mangwanani ende nguva yatasvika iyoyo kuma 12 kwandiri kutaura hapana anga atavaona angave mukoti kana munhu anoziva nechekuita nezvemishonga kana nezvemedical. Saka tasvika ndokubva tambogara tichimirira kuti pamwe vachashingirira vakauya kuvisitors bench asi kwatozouya vasungwa vazhinji vanga vachiuya vachingo tanangura kuna nambuya katika ma prison officers kuja uyu muna kutoridza mere aku zvongonyoka ari kumburuka pasi
mu zvare mamombe vari kunzi vanga vachiti chii chiri kuvanetsa
ari kuti guvhu rake riri kudonzera mukati ende vasungo vazhinji vanga vari kukashwa madzika nezvanga zviri kuitika kuna honorable Joana Mamombe saka panguva iyoyo changati na Meya Mafume wava ivo segweta vati aiwa chindibvumidza ndipinde mukati ndinoona state yavari sezvo varivo vandatofambira kuona pano segweta
vabvumidzwa here kuvaona ivo vamafume
vejeri ma prison officers vati aiwa izvozvo hatikwanisi kuti zviitike asi tatakura nechekuti titoti mukoti aende nechimbi chimbi anotarisa kuti chii chiri kunetsa saka mukoti aenda kuya ndokubva adzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isu timaonera tazviita zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka taakuchifonera machiremba tofonera zvakare ambulance uye ivatakure saka zvadaro ivo vatiwo havangakwanisi kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadza umu guvhu riri kudhonza here chingava chiri chii asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu
mabva kujeri rechikurubhi mazo kwanisa here kunzwa kuti vangava kunzwawo sei
ndazokwanisa kuwana runhare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance iya yachisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike isusuwo zvataitawo nechimbi chimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire
munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance Muzvare Maureen Kadimaunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Idza reza matongero enyika repatriotic Zimbabwe rinoti mashoko akataurwa negurugota idza rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ekuti bazi ravo richashanda pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi nemagariro akanaka chose asi harioni paine chinobuda vaShava vakataura mashoko aya nechipiri vachitanga basa vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kumirira nyika munyika dzavari nekudaro hurumende inofanirwa kuwedzera kudzidzana nekushanda pamwe nevanhu ava kuitira kuti nyika ibatsirike vakatiwo bazi ravo richashanda zvakasimba mukudzidzana navo kuitira kuti nyika ibatsirike kubva kuvamiriri venyika ava asi munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabwe vapishai musauraya vanoti havaoni paine chinoshanduka sezvo mashoko akataurwa navaShava aya agara achingotaurwa naanyani zvake anenge atora chigaro chegurukota mubazi iri asi pasina chinoshanduka vana veZimbabwe vari kunze vanonzi vari kubatsira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha asi vanonyunyuta kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko kana yave nguva yokuvhota sezvo vasiri kubvumidzwa kuvhota vari munyika dzavagere ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava muchauraya
Patriotic Zimbabwe tinoona chiri chinhu chakanaka ichocho kudai chiri zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe but hationi zvedu ivo vaShava nehurumende yavo vari serious about that because tinoona kuti maZimbabweans nguva zhinji vane maforeign currency remittances vanoita kuZimbabwe vachiita develop vamwe wacho vachidevelopa kumisha dzavo and so on zvisimudzira upfumi hwenyika nemagariro basi tinoona zvakare kuti pane mikana yakaita sekuvota yevanorambiswa ivo zvakare vana veZimbabwe osara tikuti hatikwanisi kuti tiiti vari serious uku vachida mare madiaspora uku vachivanyima kodzero dzekuvhota ndoko chete petinopokana navo ivo vasha vane hurumende yavo tikuti kana vari serious maZimbabwens ari kunze vanofanira kubvumiswa kuvhota.
Pane chamungatichitsva here chauyiswa navashava pamashoko ava? Tichiona kuti makurukota akamboya pamberi pavo vaingotaura zvimwe chete zvekuti vari kuda kudyidzana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Hatisi kuona pane chitsva chiripapo. Ndikuona vedu vari vanhu vari kuedza kutsvaga uta nemugate kufungidzira kuti vangaita vangazwikawo kune dzimwe nyika vachingotaura kuti tapita engage vana vedu vari kunze. But isu semaZimbabwens vari muno nevari kunze tinoziva edu kuti they are not serious. Vari kuedza kuvhare vanhu, vari kuvhare nyika dzese kuti vafungidzira kuti pane zvavari kuita patozi kuti hapana zvavari kuita because vana vedu vari kunze hawani havabvumiswi kuvhota. Kechipiri, vanostruggle kuti vawanire vana vavo mapassports enyika yavo chaiye Zimbabwe. Saka zvinhu zvakatomere maZimbabwens ari kunze kwenyika. Saka hapana chitsva chiri ipapo chekuti pane zvitsva zviri kuitika, hapana zvachose.
Panyaya yekuvhota vamuchaura ya hurumende yagara ichitaura kuti hapana munhu anorambidzwa kuvhota. Vanhu vakasununguka kungodzokera kuZimbabwe vachivhota munguva yesarudzo kusvika zvinhu zvazonaka kuti Zimbabwe yakwanisa kuwana mari dzokuti vange vachiita kuti vanhu vavhote vari kwavari. Zvii zvamungataura?
Panyaya iyoyo tirikuona kuti vari kupa vachitorera because kana munhu achiti ari kunze kwenyika hati vanobvumiswa kuuya kundovhota, vanhu vechitotouya kuno kuZimbabwe kuti varejesa kuvhota. Pamwe pacho vanosungwa, pamwe pacho kosti yekuuya kuZimbabwe kunoku zvinoramba. Toziva kuti nyika zhinji munhu unokwanisa kuapply kuvhota uri kunze kwenyika iyo. Sekuti vana veZimbabwe ngavapuwe mukana iwowo kuti vanokwanisa kurejesa vari kunze kwenyika vachikwanisa futi kuita mamailing votes. Takaona musarudzo dzakabva kuitike kuAmerica izvozvizvi kumazuva eCovid-19 a vanhu vaivhota vari kune nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa maonline systems. Tikuti Zimbabwe iyo itori neministry yeICT vanozvitadzawo here kuti zvikwanise kuitika izvozvo kurerutsira vana veZimbabwe the way yevanotumisira ndiyo mari kuZimbabwe kuno. Vanoshandisa online methods. Ngavangopuwa mukana iwo woita online voter registration and voting itself.
Avo vange vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabwe vapishai muchauraya vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManicaland. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakabudirira muNational Assembly nezuro kunodzorera shure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pavakaumba bumbiro remutemo wenyika rakatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare pasi kuenda kumatare pamusoro.
Isu seZimurais takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapointwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyo iyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza inyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere.
Chinhu chikuru chinotishungurudza ndiyoyo nyaya yekuti bumbiro remutemo risati ratopedza kuti ringe richitsvenenzverwa yatinoti realignment yemitemo iyeye, ratotanga zvekare kutobvaruwa bvaruwa richiiswa zvigamba. Saka tinoona sekuti iwayo mamember of parliament vavo 191 vavhotera bumbiro iroriri kuti richinjwe, rishandurwe, risakadzwe. Vaita zvinhu zvakashata asterike.
Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe, vaMavela Skumalo, vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zvino isusu hatikwanisi kunge tisiti iprogressive section iyaisi pamaamendments ese ayo. Nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013. Chava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplementwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplementa constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinozenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka, totizotanga kuva nedialogue rekuti toita sei, kana zvichizokodzera kuti tiamende tozoamenda.
Vachitaura nevatori venhaunhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika, vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga veZANPF vachafadzwa mugwadi, vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiri iri muNational Assembly. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi. Nhengo dzeNational Assembly zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, asi nhengo makumi maviri nembiri dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandegere, vamwe vanhu vari pamudyandegere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire. Vanoti kuchinja-chinja kunoita hurumende mitemo ine chekuita nezveupfumi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vaone nhamo iyi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuamerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu, uye vaMavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera, yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu pakunopera kwe gure. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuyaura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandi gere kana kuti Pension and Provident Funds Bill. Vamukwada vanoti vaive nebasa raivawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri. Asi pari zvino vanoti vari kurarama upenyu hwehwakumukwaku nekuti mari yemudyandigere yavari kuwana haivakwanire.
Kana ndichihora less than 2000 pamwedzi, imba yangu inoita 1500, motokari license per quarter iri kuita 4400 something, which is 5000. Radio mumba mangu, the TV iri kuita iyo 1200 per year. Zvinhu zvese izvozvi izvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa izvi neinini ndakamira pano. I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu, tikafa taakutomirira popas burial.
VaLucas Munyika avo vakapindawo mumusangano wekunzwa pamusoro pePensions and Provident Funds Bill vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika vanoti uhori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasava nemari dzakaringana. retired Colonel Brian Spambi, ndomwe avo vari pamujikandigere. VaSpambi vanoti kuve pamujikandigere chinhu chaiyemurika, asi vanoti nekuda kwekuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamujikandigere rwuri kurarama upenyu hwakaoma.
Waiti ukawana mujikandigere wako waikwanisa kutawo mujikandigere wodya wakagara, because yaikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelam sum usati wasvika pamari yemonthly. Bati iko zvino mari yacho haichina basa, kana iri RTGS hakuna chaunotenga naye, because vana vanoda US. Kurarama kwatiriteta kurarama nokutopuwa nevana ndo vakutotarisira kuchengeta penjena, vasina vanovabatsira pei hwakavaomera zvisingabviri.
Pasi pemutemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kunational social security authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi paine nguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamujikandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamujikandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamirire eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamujikandigere ava.
Pamwari ugunun'una wekuti kuNASA kune huori izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepenjeni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimpepas TV Network inoti gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vazivisa kuti hurumende yave kutangidza kusabhadhara varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Zimlive.com rinoti vanozviti ndivo munyori mukuru webato rePeople's Democratic Party vaBenjamin Rukanda vazivisa kuti nhasi vachaenda kumatare edzimhosva kuti vamise kudzokera kuparamende kwavatendai biti nevamwe vashanu vebato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Musanganya huye tinze zvainazvo pa Let's Talk ngati kurukurei.
Yave nguva yekuti timbonzwa chiri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu tichikokerwa neni Marvelous Musanganya huye.
Kwazwai ini ndinoitwa Dr. Ranga ndiri kuno kuku Charlotte, North Carolina. Ndinokurudzira veruzhinji kuti vamai venhomba kuitira kuti tikwanise kudzivirira chirwere che-COVID-19 chiri kuramba chiri kupararira pasi rese. Zvandinokurudzira ndezvekuti veruzhinji vamai venhomba ichirekomendwa kana inorekomendwa neWorld Health Organization nekuti veruzhinji varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa neWorld Health Organization in terms of social distancing, yatagara tichitaura nokuti macrowds asawanda, uye kuti vanhu varambe vachiva hygienic pese pavari kugeza maoko, nekuti kana munhu uchihotsera usahotserera maoko. Ndo zvimwe zvatingakurudzira nokuti chirwere cheCOVID-19 chichipo, kusvika vanhu vakawanda vabayiwa nhomba, ticharamba tichitatarizana nacho chirwere cheCOVID-19.
Anditi zvimambe arikutaura ndiJennifer ndikuno kuEastern Cape kuSouth Africa. Ndinongotaurawo maererano neZimbabwe pamusoro peCOVID-19. Ndinokumbirawo kuti dai vatungamiriri vakuru vakuru vese nevakazvimirira vega vangokwanisawo kubatsira vezveutano. Nokuti kunoku kuSouth Africa kwandiri ndakamboendawo kune chimwe chipatara chihombe chekuno kuEastern Cape. Asi unotoona kuti panorapirwa vanhu vane COVID-19 nemaconditions avo nemabatirwe avo zvakatosiyana, ende vanotori newadhi yavo itori yakazvimiririra zvokuti haitombobatani kana nemamwe mawadhi. Saka dai Zimbabwe yangokwanisawo kuita zvakadaro zvekuti vanongobatsirawo varwere vakadaro, but chakunetsa ndechekuti kuZimbabwe kwacho kwazara huri, ende kuti tiwanewo wekuchemera tiri kumushaya.
Alinga chua mafoto panzengo yoyo vashandisa bhachi resuit replate 1 apa laini iningine vanhu vakawanda vakambozvichengetana bhachi iroro chezvo vachinyatsipureiwa nesanitizer, but ndakaona sokuti zvinizvozvo nevanhu vacho vanenge vachiita izvozvo vanhuwo zvavo. Saka embassy vaifanira kugadzirisa ipapo panhu yekuti kana vanhu vachipfeka bhachi imwe chete vakawanda vakuru nevadiki kana vana bhachi demaiwo, ndakaona sokuti chimwe chinhu chakaipa chingakonzesa chirwere checovid-19 nekuda kupfeka bhachi rimwe chete iroro uye futi kugara pasiti imwe chete.
Makadini makadini mhuri yeZimbabwe, zita ndinoitwa Elder Zedzingi, ndiri muno Botswana. Ine hangu nhau yandinayo ndeyekuti tiri kuchemawo kubatsirwa nekuchengetedzwawo mukati menyika dzatinenge tiri tichishanda matinenge takaenda kunoshaya. Asi taingochema kuhurumende kuti dai hurumende ichitaurawo nevakuru vedzimwe nyika matinenge tiri kuti tigone kuchengetedzwa, tisashungurudzwa, tibatwewo zvakanaka. Kuti pane pamwe pekuti unongochitoshanda uchitotyiwa upenyu hwako, pane pamwe pekuti unongochitoshanda uchitotyiwa kuti ndichazonzi zvakati. Tinoziva kuti tina vamiririri vakatimirira mukati menyika dzatinenge tiri. Asi nekuda kwekuti havagoni kuzoona mararamiro atichiita, asi tinongochemawo kuhurumende kuti hurumende ipagadzirisewo ipapo tichengetedzwewo tingogarawo zvakanaka.
Inini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, namba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda. Tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa zvakare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira vemabhizinisi kuti vabhadhare vashandi vavo pavanenge vatora nguva yekuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19. Mukuedza kwavo kukurudzira vanhu muAmerica kuti vabayiwe nhomba yecovid-19, vaBiden vakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo nguva yavanenge vatora kunobayiwa nhomba nenguva yavanotora kuti vakwanise kudzoka kubasa, vachiti hurumende ichabatsira vashandirwi neimwe nzira pakubhadharwa kwemitero yemakambani avo. VaBiden vati hapana chizvarwa cheAmerica chinofanirwa kurasikirwa nemari apo anenge achiita zvinobatsira nyika sekubayiwa nhomba yecovid-19. VaBiden vataura izvi paziviswa kuti vanhu vanoita mamiriyoni mazana maviri vabayiwa nhomba yecovid-19 kusvika pari zvino. Vachitora utongi musi wa20 ndira gore rino, vaBiden vakazivisa chinangwa chavo chekuti vanhu vanoita zana remamiriyoni vave vabayiwa nhomba yecovid-19 vaBiden vasati vasvitsa zana remazuva vachitonga. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzvare Mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuchikurubi. Bato idza Repatriotic Zimbabwe Rosha ya chivimbo ni mashoko ava Frederick Shava Tashika kumagumo ichurongwa chedi cha nasi Iwa inesuyo zekare maniru ya nasi apotichu kupayase zimwe na huu Ini, njini tanono kawande, njini Washington DC, njini city, mosera zakanaka.